vanhu vanotendeuka mushure mekunge Jona aparidza. Vanhu vanotendeuka mushure mekunge Jona aparidza. Pandanga ndichifunga nezvemusoro uyu, ndanga ndichifunga inini kuti musoro uyu hawainganyanya kunakidza here dai wanga uchitaurwa uchinzi vanhu vanotendeuka mushure mekunge Chidimuro aparidza. Vanhu vanotendeuka mushure mekunge Chidimuro aparidza. Kana kuti mamwe matauriro aungade kuuista angava ekuti vanhu vanokura munashe mushure mekunge Chidimuro adzidzisa shoko roupenyu. Vanhu vanokura munashe mushure mekunge Chidimuro adzidzisa shoko reupenyu. Muteereri, nhasi ndinopfuurira mberi nechitsauko chechitatu chebhuku ramuprofita Jona. Muchitsauko chechitatu ichochi, zvikuru sei muchirongwa chakapfuura, takaona muprofita Jona achiti pfacha kusvika muguta raakambenge achida kutiza, guta raakambenge aronga mazano ekuti anzvenge nekuda kwekuti akanga asingafariri vanhu vemuNinivha. Muchirongwa chakapfuura ndakataura zvinhu zvakawanda. Chimwe chezvinhu zvandakasimbisisa ndechekuti Mwari watinonamata ndiMwari wemukana wechipiri. Ndinogona kutopfuurira mberi ndichiti havasingori Mwari vemukana wechipiri, ndiMwari vemikana mizhinji. Muteereri, kana paine munhu anoziva mikana mizhinji yaMwari, ndini pano ndiri kutaura newe. Ini ndakaona kuti muupenyu hwangu dai Mwari vakangoti kubva pandakatendeuka ndobva ndambotadza, vobva vandiparadza ipapo, handifungidziri kuti ndingadai ndiri pano. Handifungidziri kuti iye zvino ndingadai ndichigoverana newe tichikurukura sezvatiri kuita izvi, tichikurukura shoko raMwari. Zvaiitika sei dai Mwari vakandiparadza zuva randakangoita chivi chokutanga mushure mekunge ndatendeuka? Asi Mwari havana kudaro. Nanhasi pane zvakawanda zvandinokundikana hongu, ndinoshuva hongu, ndinoedza hongu, ndiri kushingirira hongu, ndiri kumhanya, ndiri kuzvisunda, ndiri kuzvigombedzera kuti ndiite zvakanaka. Handidi kukupa pfungwa yekuti ndiri munhu anongozviregeredza ndichingoita chivi, hazvisirizvo. Asi ndiri kuti inini kunyange ndichiisa shungu dzakaita sei kuti ndirarame zvakanaka, pane pamwe pandinotozvitsunya kana kuti pandinozvibata ndaa muchivi, ndochoti apo ndatadza kapo. Izvi hazvienderani neshoko raMwari kaizvi, izvi hazvienderani neBhaibheri kaizvi. Pamwe unenge wakunzwa wakutaura kanenge kanhema. Zvikuru sei ndinowanzozvibata muya matinenge tichikurukura, 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 pamwe kuti nyaya inyatsonakidza inenge ichida kuti ikandwe tumunyu notumhiripirika netugaliki kane tuhanyanisi. Saka unozoona kuti dzimwe nguva unozokanda tuhanyanisi tukakawandisa kudarika chaitu chaitu tukakanga tukuripo. Chivi chokunyeba ichocho. Saka ndiri kuti kunyange zvinhu zvakadaro kwandiri zvinomboitika, pandinozonzwa ndoti apa ndinenge ndatitutsirei. Pamwe uri kutaura nyaya yawakanzwa woitaura sezvinonzi yakaitika kwauri kana kuti wakaiona. Chivi ichocho. Asi ndiri kuti inini pane nhau yakanaka iri panapa, nhau yekuti tinonamata Mwari vemikana mizhinji. Nemakaya ndiri kutaura zvinhu zvakadai, ndiri kutaura zvinhu zvakadai kwauri shamwari yangu, kuti hazvina basa kuti wakabvisa mimba ngani, unonamata Mwari vemikana mizhinji. Haleluya. Hazvina basa kuti wakaponda vangani, unonamata Mwari vemikana mizhinji. Ngaakudzwe. Hazvina basa kuti wakabira vangani, hazvina basa kuti wakaitira utsinye vangani, hazvina basa kuti wakatadzira vangani, hazvina basa kuti iwe unonzwa sei. Nekuti pane dzimwe nguva dzaunozvinzwa uri munhu ane tsvina, uri munhu asingakodzeri nyasha dzaMwari, Wongu hauko dzeri nyasha dzamwari. Wongu unogona kunge une tsvina muupenyu hwako. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti kuna Mwari wemikana mizhinji. Kuna Mwari wemikana mizhinji. Kuna Mwari anokupa mukana wokutanga. Kuna Mwari anokupa mukana wechipiri. Kuna Mwari anokupa mukana wechitatu. Kuna Mwari anokupa gumi remikana. Kuna Mwari anokupa zana remikana. Kuna Mwari anokupa churu chemikana. Mwari havasi kutsvaga kuti vakuendese kugehena. Mwari havasi kutsvaga kuti vakuparadze. Asi ndiMwari vanoda kuona zvinhu zvichikufambira zvakanaka. NdiMwari vanoda kuona upenyu hwako huchibudirira. NdiMwari vanoda kuona zvinhu zvichifamba, yataimbotaura kare tichiti moja moja, kureva kuti zvichifamba zvakanaka. Vamwe ndakanzwa vachida kuisa kachimanyika hanzi ngemo ngemo, zvichinyatsofamba zvakanyatsotichechetere, zvakanyatsonaka. Ndozviri kutsvagwa naMwari kana vakakutarisa. Kana Mwari vachikuona, unoziva shoko rinouya mumusoro mavo. Shoko rinouya mupfungwa dzaMwari kana vakatarisa iwe ishoko rinonzi makomborero. Ndosaka uchiona ndichifarira chimbo chiya chinonzi makomborero. Hanzi gore richitanga, richipera, tinoda makomborero. Anouya makomborero. Nekuti kana Mwari vakatarisa chidimuro, chinouya mumusoro mavo ishoko rinonzi makomborero. Vanonzwa kuda kuaregedzera. Dzimwe nguva tisu tinotovakanganisa nekuti hatiiti zvimwe zvavanoda kuti tiite. Hatimiri panzvimbo dzavanoda kuti timire. Hativatendisi kuvatenda kwatinenge tichifanira kuita. Tinenge takungoitawo zvemumusoro medu. Asi chinodikanwa naMwari makomborero. Anouya makomborero. Anouya makomborero. Muteereri, Mwari vanoda kukukomborera. Hazvinei kuti unobva kunzvimbo iri kure zvakadii, nyasi kweZimbabwe uko hazvina basa. Kana Ngale Dinga uko hazvina basa. Mwari vanoda kukukomborera. Hazvina basa kuti wakakura mumhuri yakange ine nhamo yainhuwa zvakaita sei. Mwari vanoda kukukomborera. Hazvina basa nekuti wakadzidza here kana kuti hauna. Nekuti vamwe vanofungidzira kuti Mwari anokomborera vanhu vakadzidzaka. Inhema. Kune mapenzi mazhinji ari kufamba asina makomborero yo akadzidza. Hapana futi chinhu chinorwadza sekuona benzi rakadzidza. Nekuti rinoshandisa dzidzo iyoyo kukudziridza ubenzi hwaro. Asi kwauri iwe ndinoti Mwari vanoda kuti ufambe mumakomborero. Gore rino, famba mumakomborero aMwari. Kubva kumavambo kwaro, ndinodaira kuti wanga uri mumakomborero aMwari. Kusvika kumagumo kwaro, ramba uri mumakomborero aMwari bedzi. Ita Mwari nditungamirei, Mwari ndibatsirei, Mwari ndikomborerei. Usatarise zvakakukomberedza. Usatarise zviri muupenyu hwako. Usatarise kwawakabva. Usatarise dzinza rako. Usatarise madzitateguru ako. Tarisa makomborero aukagadzirirwa naMwari wokumusoro kudenga. Muteereri, muchidzidzo chakapfuura ndaiongorora chitsauko chechitatu chebhuku ramuprofita Jona ndikagumira pandima yechina. Ndiri muchidzidzo chimwe chetecho ndinoyeuka ndichitaura pamusoro pekuti muprofita Jona ainge apinda zvino muNinivha, ainge atipfacha muguta raakanga achida kutiza. Uye ainge atotanga zvinokuparidza muNinivha macho. Sokuvimbisa kwandakaita muchidzidzo chakapfuura, nhasi ndinoda kuti ndigotangirazve pandima yechina nokuti ndipo panotangira mharidzo yacho yamuprofita Jona. Ndinofara chaizvo kuti panguva ino muprofita Jona ainge apinda zvino mukuda kwaMwari. Ainge ateerera zvino. Ndinotenda kuti nenguva ino ainge ave kuita zvino achiziva chaizvo zvaainge achiita. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. chirongwa ndachitumidzai nekuti vanhu vanotendeuka mushure mekunge Jona aparidza. Vanhu vanotendeuka mushure mekunge Jona aparidza. Chikamu chanda kuda kuti titarise iko zvino, ndoda kuti titarise isu Jona apa anoparidza mune Niva. Jona apa anoparidza muguta guru reNiniva. Ndinoda kuverenga ndima yechina muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, Jona akatanga kupinda muguta achifamba rwendo rwezuva rimwe, akadana achiti kwasara mazuva ana makumi mana ipapo Niniva richaparadzwa. Pano chinhu chinobuda pachena ndechekuti muprofita Jona ainge achitofanira kufamba. Kufamba kwacho kwete kwekutamba nako, asi rwendo rukuru chairwo. Muchidzidzo chakapfuura ndakataura kuti muprofita Jona ainge achifanira kutodanidzira chaizvo. Kwakanga kusina zviya zvatinoshandisa nhasi uno kuti tigonzwikwa kure, uye ainge asingashumiri paredhiyo sezvatinoita isu nhasi uno. Rainge riri basa rakaoma chaizvo. Chaitodiwa ndechekutosunga dzisimbe chaizvo. Ndinofunga kuti zvaainge asangana nazvo Jona murwendo zvaimuwedzera zvesimba muushumiri hwaainge anawo. Hama yangu, isu nhasi uno tisu tinoyemedzeka hedu tichiti tinotadza kuenda kundoparidza nokuda kwekuti hatina zvokufambisa zvacho. Mumwe munhu anoti iye anoda kutanga apuwa zvokutaurisa, asi Jona ainge asina ofungi, asi aingoparidza chete. Ndinoona Jona achifamba nomunzira dzomumugwagwa achidanidzira chaizvo. Ndinombofunga kuti dai anga ari nhasi uno zvichida aiti kana achinga asvika panosangana migwagwa, paanenge akamira paya pamarobots, aitombotaura chete nechimwe chikwata chavanhu. Zvino mumwe munhu anogona kuva nomubvunzo kuti ko iye Jona wacho uyu ainge achivaunganidza chirudzi vanhu, nokuti kuunganidza vanhu ndiro dambudziko chairo remushumiri. Chero nanhasi uno tinozviona hedu tinenge tichida chaizvo kuti vanhu vaungane tigovaparidzira, asi chinonetsa zvino ndechekuti vanhu vacho vangaungana sei. Chinhu chakaoma chaizvo, uye chinongodiwa nemunhu mumwe nomumwe kuti paanenge achida kuparidza vanhu vagoungana chaizvo. Zvino muprofita Jona akazviita chirudziko. Haana kunge achishandisa zvinhu sezvatinoshandisa isu muupenyu hwedu nhasi uno. Haana kunge akumbira nzvimbo hombe yakaita senhandare huru dzatinadzo munyika medu muno. Ina handisi kuti zvose izvozvo zvakaipa, aiwa handina kudaro. Zvakanaka chaizvo, kunyanya-nyanya mumazuva edu ano. Asi muprofita Jona haana kudaro. Zvino ainge achizvifambisa seiko Jona uyu? Jona haana kuti akatora vaimbi vaya vanozivikanwa chaizvo kana kuti vanhu vaya vanoshamisira chaizvo kuti vauye. Jona akashandisa imwe nzira yainge iri nyore chaizvo, uye akasiyana nemaitiro atingaite nhasi uno. Mudikani, ndinoda kuti urege kukanganwa kuti Jona ainge ari mudumbu mehove mazuva matatu neusiku hutatu. Zvino ndinoda kuti umbopafunga ipapo kuti ichokwadi here kuti munhu anenge ambopinda mudumbu mechinhu chipenyu angabuda chete akaita sezvaakanga akaita pasina chimwe chinhu chinenge chashanduka here? Kana munhu mupenyu chaiye achifunga saizvozvo, munhu iye haachazivi zvaanoita. Chokwadi ndechekuti munhu anotoshanduka chete. Muprofita Jona, semunhu ainge ari mudumbu rehove, haana kungobuda chete akaita sezvaakanga akaita. Ndinoona muprofita Jona achibuda kunyange neruvara rweganda chairwo rwashanduka. Ainge achiita sokunge mumwe munhu ainge aine ganda rake ega. Iro vhudzi racho rainge richiita sezvimwe zvinhu chokwadi. Kweizvo zvipfeko zvacho handiti zvainge zvatounyana unyana. Zvino izvi ndizvo zvekuti chero munhu uchifamba zvakaita semuguta reHarare, unongoona vanhu vachingokuunganira. Vamwe vanenge vachishamisika nevhudzi rako, vamwewo vachishamisika nenhumbi dzacho dzinenge dzakangounyana unyana, vamwe ndo vanenge vachishamisika neruvara rweganda, vamwewo ndo vanenge vachishamisika nokutsvaka kuti ko chii chaitika kumunhu uyu, kweiwo mazino kutsvuka kwaaita chaiko. Zvino unobva waona vanhu vaungana. Zvino ndicho chinhu chimwe chete chakaitika kuna muprofita Jona. vanhu vainge vachingoona zvaainge ari ndokumuunganira vachida kuziva kuti ainge ari munhurudzii kana kuti chii chaicho chaimbenge chambotora nzvimbo kuna Jona. Zvino kuunganidza vanhu rakanga risiri dambudziko kuna muprofita Jona. Zvino vanhu vaitangawo kumubvunza kuti naiwe murume iwe, chiiko chakaitika newe kubva waita mumwe munhu akasiyana navamwe vanhu? Kubva wangoti nyangarara kudaro, iyo hembe yacho kuunyana kudai, koiro ganda racho chairo, ndicho chinyi ichochi? Mudikani, ndinobva ndaona hangu muprofita Jona achifarira chaizvo kupindura mubvunzo wacho, nokuti wanga uchimupa pekutangira nyaya yake ofungi. Dzimwe nguva pekutangira chaipo panenge panoti netsei chaizvo, asi kana munhu achinge azarurirwa mukana wacho, chokwadi unokudza Mwari. Zvino muprofita Jona aibva apindura hake achifara chaizvo achiti, hama dzangu, zvamunondiona kudai izvi handina kunge ndazvida kuti ndigova saizvozvo. Zvakaitika ndezvekuti Mwari vainge vandituma kuti ndiuye kuno kuNinevha kuti ndizoparidzira guta rino kuti ritendeuke, nokuda kwokuti zvakaipa zvaro zvainge zvasvika kuna Mwari. Zvino ini pachinzvimbo chekuti ndiuye kuno, ndokubva ndasarudza hangu kuenda Tashishi kuti ndigorega kuuya kuno. Zvino ndiri murwendo rwangu ndichienda Tashishi, chikepe chandaive ndokuzungunuswa nedutu guru chikada kunyura. Zvino pakatsvakwa chikonzero chakange chakonzera kuti zvigodaro, zvikabuda pachena kuti ndini ndainge ndakonzera dambudziko racho. Zvino varidzi vechikepe vakandikandira kunze kwechikepe chavo, ini ndokuwira mumvura. Ndichienda mugungwa saizvozvo, ndokubva ndagamuchirwa nehove huru ndokundimedza. Zvino Jona aita achirondedzera kudaro, vamwe vanhu vainge vachitya chaizvo. Vamwe vacho vainge vachitobvunza nokutya chaiko kuti, hii, zvino zvawakakandirwa mumvura hove ikakumedza, chiko chakazoitika zvino pashure? Jona ndokuenderera mberi nenhoroondo yake. Anobva aenderera mberi achiti, hove yakandimedza mufungi, ini ndokugara mudumbu mehove imomo mazuva matatu neusiku hutatu. Zvino somunhu ainge aramba kuuya kuno, hove iya ndokundiunza kuno uku, Mwari vaida kuti ndiuye, saka hove yakauya neni ndokundirutsira nechekuno kuti ndizokuparidzirai mashoko aya ekuti kwasara mazuva makumi mana chete kuti Ninevha riparadzwe. Zvino Jona adaro, zvaibva zvapa vanhu kuti vamubvunze nokutya kuti, kuparadzwa? Zvino tingaitei hedu kuti tigorega kuparadzwa? Ndinotenda kuti Jona aiva pamhinduro, uye ndinotenda zvekuti vanhu zvavainge vachiona pana Jona zvakavapa kuti shoko raJona rive nesimba guru muupenyu hwavo. Ndinotenda kuti shoko ramuprofita Jona raigamuchirika chaizvo nokuda kwechapupu chainge chiri paari. Kufunga kwako iwe, ndiani munhu angaramba kuteerera kutaura kwemunhu anenge achiti akamuka kurufu? Chokwadi, munhu mumwe nomumwe anenge achingoda chete kumuteerera kwazvo. Shoko raiparidzwa naJona rainge risiri rekusekererana kwete. Muprofita Jona ainge achiparidza pamusoro pekutongwa kweNinevha. Ndinoda kuti unyore pasi tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko chechina, ndima 24 nendima 25. Tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 4 pandima 24 nendima 25. Ndinotenda kuti paainge achiparidza, ainge achiparidza neshungu chaidzo, semunhu ainge achivenga vanhu veNinevha. Zvino chiiko chaiitwa nevanhu? Ndinoda kuti ndibva ndatarisa chimwe chikamu muchidzidzo chino. Chikamu chacho ndinotenda ndicho chichatiratidza daviro yevanhu kushoko raMwari, nokuti ini handitendi kuti vanhu vakangonyarara chete vasina chimwe chavakamboita. Muteereri, usakanganwa kutika chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vanhu vanotendeuka mushure mekunge Jona aparidza. Vanhu vanotendeuka mushure mekunge Jona aparidza. Chikamu chandaa kuzotarisa iko zvino, ndiroda kutarisa ini Ninevha ichitenda kuna Mwari. Ninevha ichitenda kuna Mwari. Pandima yechishanu muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 4. Shoko raupenyu rinoti vanhu veNinivha vakatenda Mwari, vakatara nguva yokuzvinyima zvokudya, vakafuka masaga kubva kuvakuru pakati pavo kusvikira kuvaduku pakati pavo. Zvanzi neshoko, vanhu veNinivha vakatenda Mwari. Ufunge iri ishoko guru chaizvo mutestamende yekare. Chinhu chete chinongodiwa naMwari uye chavanova varira ndechekuti munhu agotenda kwavari chete chete. Zvino apo zvainge zvatofamba, ufungi, ndinongoti hangu dai ndanga ndirini hangu ndaifara chokwadi, nokuti hakuna chinofadza kupfuura ichi muupenyu hwemushumiri. Ichi ndicho chinhu chinokufadza zvino. Ndatiini, Mwari vanongokumbira chinhu chiri nyore kubva kumunhu. Chavanokumbira chete ndechekuti munhu atende. Kana munhu achinga atenda chete, anenge atokwanisa zvose, anenge atopedza zvose, ufungi. Chinongodiwa chete ndechekuti utende izvo Mwari vakakuitira muupenyu hwako. Mwari vakakupa Jesu kuti akufire pamuchinjikwa nokuda kwezvivi zvako. Zvinochidodiwa ndechekuti utende kuna Jesu. Iri ndiro zvinoshoko rakwe iwe neni nhasi uno. Tinofanira kuti titende muna Jesu, iye mumwe chete ega akafa pamuchinjikwa nokuda kwomunhu mumwe nomumwe. Ndati vanhu veNinivha vakatenda kuna Mwari, uye ndicho chinhu chimwe chete chinongoramba chichikosha kunyange nanhasi uno muupenyu hwedu. Munhu anofanira kutenda muna Jesu. Chimwe chinondinetsa nhasi uno ndechekuti vanhu mumachechi vazere chaizvo uye vachiita zvose asi havazive Mwari. Ndiro dambudziko guru. Zvinoina handizivi hangu kuti unotenda Mwari muupenyu hwako kana kuti unongove chete muendi wekuchechi. Chinokosha chaicho ndechekuti munhu atende muna Jesu Kristu. Kana munhu achinga atenda muna Jesu, ndipo paanobva ava mwana waMwari chaiye. Pandima 6 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 6, shoko ropenyu rinoti, shoko rikasvika kuna mambo veNinivha, akasimuka pachigaro chake choushe, akabvisa nguvo yake, akafuka saga nokugara mumadota. Shamwari ukangoona munhu chete angosvika pachidanho chakadai, anenge asichaiti chivi zvino. Apa munhu ndipo paanenge ave kuzvidemba nekuzvidemba kukuru chaiko. Apa vanhu vainge vave pakutendeuka kukuru kwazvo. Apa vainge vave kukumbira zvinonyasha kubva kuna Mwari. Kana munhu uchinge wakumbira nyasha kubva kuna Mwari, ndipo pauchaona kuti Mwari ndiMwari wenyasha zhinji chaidzo. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi ndichiverenga ndima 7 yechitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, akarayira akaparidza muNinivha rose chirevo chamambo nechavakuru vake achiti, vanhu kana zvipfuwo kana ng'ombe kana makwai ngazvirege kutongorayira chinhu, ngazvirege kufura kana kunwa mvura. Vazhinji vavo vainge vari vanhu chaivo vachidhakwa, asi zvino apa vainge vataurirwa kuti varege kudya kana kunwa. Ndinobva ndaona kuti chero navakuru chaivo vainge vatotendeukawo. Chinondifadza ndechekuti Jona handiye akaronga kuti vanhu vazvinyime zvokudya, asi kuti ivo vanhu mbune mambo pachavo nokuda kwokubatwa neshoko ndo vakaronga kuti vazvinyime zvokudya. Mudikani, apa ndipo patinogumira nechidzidzo chanhasi. Ndinotenda kuti uchapfuurira mberi uchiverenga chitsauko chino chechitatu chebhuku ramuprofita Jona. Shoko rangu kwauri nderekuti kana uchinzwa shoko raMwari, rega kuomesa mwoyo wako.